wakazwa nezuro Dr. Kupe
na mama FP akagadzwa nezuro chitera kusanewa kwakaitwa mama MP nebato rao MDCT mutemo wakangotedzerwa weconstitution Zeki kakwanisawo kufila mavakanzi zavo ichitedzera kumbiro romutemo ndochimiro chiripo constitutional provision yakatedzerwa.
Vasachivayo, makatambirawo sei chitiko chakaitika nezuro chekuti Dr. Kupe nevamwewo vakatora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzenyu dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende?
Nezuro nyika yose yakashamisika, yakava nekukatyamara kukuru nekurepwa kana kubwinywa kwakaita mutemo, kubwinywa kwakaita kodzero dzavo sevavhoti vachipinda muparamende. Vanhu vanga vari palisti yeimwe pati maelections apfuura. Ndafara stereki Dr. Mashakada vachitaura kuti kutevedzera mutemo weconstitution. Mutemo weconstitution uri pachena panyaya dzezvisarudzo kuti umwe naumwe anopinda musarudzo ari mubato rake rinenge ramuisa palisti ivo veproportional representation. Saka uri palisti ipapo bato iroro ndoronga rakanyoreswa and bato rakanyoreswa ukoko rinonzi MDC Alliance. Hakuna bato rakanyoreswa nesu rakanzi MDCT. MDCT itoriko vatori nayo futi palisti pano. Saka nezuro takaona kubwinya kwemutemo kunoshamisa. Takaona kuti nyika yedu shuwa nyaya inogara kutaurwa maset institutions akeptwa. Maset institutions akuitwa ezanu. Vakuita matiratibva ange nemainstitutions enyika.
Regai tizwe kuna Dr. Mashakada. Dr. Mashakada, pari kunongedzwa minwa apo kuti hazvikusi kuita kwenyu misebato reMDCT asi kuti ZANU PF. Munoti?
Politics dzavana vadoko. Politics dzavana vadoko vasati vava mature, vasina experience yezvinoitika munyika. Nyaya iyi iri very simple. Hakuna chinhu chinonzi MDC Alliance Party. Inga vakaenda kukoti wani vachiti tiri pati tiri bato. Nyaya iyi ikandodismiswa kuti hai hamuna constitution hamusiri bato. Ndopoint number one. Number two, izvi takudzokera tiri kumashure. Number two, tose tinoziva kuti alliance yanga iri alliance yema 7 parties. Chibaba chema parties yese ichocho chainzi MDCT. Ndo MDCT inama MPs aya akarekolewa. Ine kodzero yekureplesa maMP waya yakarekola. Very clear. Hatingarambi tichingoita go backwards and forwards. Tokona kuita politics zvedu kuti ZANU ndimunangagwa ichi. But isusu tiripo pakutevedzera constitution yedu sebato ine constitution yenyika yedu yeZimbabwe. Izvi hazvina zvazvichachinja. Tingaplaya to the gallery tikaita sei. Asi hapana zvazvichachinja. Ndo zvatovapo. Takamirira kuenda kuextraordinary congress yedu. Inga makanzwa vashachwaya vachitoti ivo vakutovawo MDCT.
Vashachwaya, tinomboona imi veMDC Alliance muchibuda muparamende muchiprotesta. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwa izvi zvekuti nhengo dzenyu dzichabuda muparamende dzichipikisa kupinda kwaita Muzvare Kupe nevamwe.
Tinofanira kuzara nemhuri yeZimbabwe ndechekuti pamubatanidzwa mutsva. Mubatanidzwa mutsva wako kuparamende uku kugara munyika. Ndiwe ZANU PF netimu yana Kupe. Ndiwe mubatanidzwa wako. Opposition iriko kuparamende ndiwe MDC Alliance dzakavhoterwa nevanhu. Ava vatova kuendana. Vanopinda pachigaro kuti vatoita zvinoda kuswa apo. Ndosaka muchiona even kukolati kuya. Vanenge vari vese vachingoenda kumapurazi vachiona mhuka dzavo nemombe dzavo. Ndo zvitoripo. Isu tinenge tiri muparamende maMPs edu acharamba achiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuita. Saka vanhu vasavhunduka. Isu seMDC Alliance ticharamba tichimirira zvido zvavo, ticharamba tichiita zvido zvavo. Zvekuti zvichafambiswa sei, ticharamba tiri mero muparamende kana zvichafambiswa sei, isu tinotungamirirwa nemapoka edu atinawo ari mucostitution medu, dzinational council, national executive. Ndo vanoita decision kuti tofambisa sei pamastrategy akasiyana-siyana zvatinge tichida kuita.